Vachitaura pamusangano wekunzwa mafungiro evagari pamusoro pebhajeti muchinoi, vanotengesa mumigwagwa vakawanda havana kutarisa musoro wenyaya yanga ichifanirwa kukurukurwa nezvayo ndokupinza nyaya iri pamongo pemwoyo yavo inova zvichemo zvavo sevanhu vanotengesa mumigwagwa. Vanhu ava vati havasi kuzobva mumigwagwa pavanotengesera kana vasina kupiwa nzvimbo itsva dzinokodzera. Mumwe wevanotengesa mumigwagwa, amai Agnes Kandororo, vati havasi kuzobva mumugwagwa sezvo vasati vapiwa pekutengesera nekanzuru. Amai Kandororo vati nzvimbo dziri kupiwa nekanzuro hadzina kushambidzika. Izvi zvatsigirwa nemumwe mutengesi wembatya, amai Felista Sinokwara, avo vati kanzuru ngaitange yavapa pekutengesera pakanaka, kwete kungovadzinga mumigwagwa. Munyori mukuru wekanzuru yechinhoi vaAbel Gotora vavimbisa vasina kupiwa pekutengesera nzvimbo dzekutengesera musi wechishanu usati wasvika.
Tinoda kuti nhasi Tuesday, handizvo, kune vanhu vasati vapiwa nzvimbo dzekushandira, toda kuti by Friday everyone ave ane nzvimbo yake yekushandira.
Vamwe vagari vanga vachigunununa nenyaya yekubhadhara mari dzakaita sedzekutakura marara pamwe nekuisa magetsi, asi vanoti kanzura haisi kutakura marara nenguva kunyange vachibhadhara mwedzi wega wega. VaDonald Mushipe, mumwe wevagari, varatidza kusafara kwavo nekusatakurwa kwemarara.
Mari dzichibhadharwa dzichiuneslide vati ukafamba almost 3 quarters ndofunga yeri hamuoni slide
imwe nyaya yatiriridza pamusangano uyu ndeyekushayikwa kwemvura munzvimbo dzakawanda dzinogara veruzhinji. Amai Sekesai Wadzanai vanoti kushayikwa kwemvura kuchapa mukana kuzvirwere zvakaita sekorera.
Hamenoti korera ichapunyuka sei nokuti mvura yacho inoshupa. Painouya inouya ochera mugomo miri yaenu, hakuna mvura. Kana kuti munomukana 3 mondogara kutepi yekupasuko yedestini iya kusvika hamheno mvura yacho weshayiwa. Saka hamheno tichakonzera korera chii nokuti mvura yacho iye tinotoona kuti ndo main.
Vamwe vanotengesa havasi kufara nedanho rakatorwa nebato rezanupf rekuisa nhengo dzaro kuti dzitungamirire makomiti ose evanotengesa mumigwagwa. Vakizito Masarakufa, ava vanotengesa mbozhanhare, vati zvekutengesa hazvifanirwe kusanganiswa nezvematongerwo enyika.
Kupoliticisa zvinhu zvahakuna kutombonaka nokuti politics nekurarama kwevanhu hazvakatosiyana. Vending kwatova kurarama kwevanhu, ndo atova mabasa iwayo. Saka tikati isusu tozviisa kupolitics. Politics dzine simba. Politics can do anything. Politics, it's just iwe bvapa enda apa havana basa nazvo. Saka vakapoliticisa havambooni kufa nenzara kuri kuita vanhu.
Asi mumwe mugari anga ari pamusangano uyu varangarirai mapfumo, vati havana kufara nevagari vanga vari pamusangano sezvo vanga vasingataure donzo remusangano wanga uri maringe nebhajeti kwete zvekutengesa.
Zvinga zvichidhiskaswa zvinei nebhajeti. Ndikutononge makansels ananenge achichea vanotozviita deliberately kuti vanhu vadivete from the main issues dziripo chaidzo chaidzo, dzoti chii chiri mubhajeti. Zvinozoitisa kuti maresidents vazoapruvhirwa bhajeti ravanenge vasina kunzwisisa. Nhau iripo ndeyekuti kanso haizi kutsanangurira vanhu zvinhu chaizvo chaizvo zvirimo mubhajeti, the estimation, the projections and the budget zvakapefoma sei kare. Vada kudhaivheta kuti vangoita rubber stamp chinhu chavakagadzira kare.
Vagari vanga vari pamusangano hapana chavataura pamusoro pemari dzinofanirwa kubhadharwa kukanzuru sezvo vanga vokweshana kana nenyaya yekutengesa misangano yekubvunza vagari pamusoro pezvavanofunga maererano nemari dzavanofanirwa kubhadhara kukanzuru yakatanga nemuvhuro uye ichapera nemugovera svondo rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.